na 7 p.m. kushika na 7:30 p.m.
Apo tino kufai.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, December the 20th, 2022. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of general elections next year. This in light of a video showing alleged ZANU-PF members at a rally chanting, Pamberine Rufurwa Chamisa, or forward with the death of Chamisa, the opposition CCC leader. The video has sparked concern on social media platforms and off, with human rights campaigners and the CCC calling for the arrest of those involved for allegedly inciting violence. The CCC also says it is concerned for Mr. Chamisa's safety. The opposition charges the message in the appalling video is clear testament that the ruling ZANU-PF party is planning an orgy of violence on Chamisa and his supporters ahead of the 2023 polls. A few months ago, a ZANU-PF member, Upton Mashanyika, was caught on camera at a ZANU-PF rally suggesting that Mr. Chamisa must be killed. Police were forced to issue a statement after public outcry saying they were investigating, but they've not offered an update since, and Mr. Mashanyika is still a free man. On the other hand, opposition CCC official and Zengeza West Member of Parliament, Job Sikala, is still languishing in remand prison at Chikurubi Maximum Prison 6 months after he was arrested and charged with inciting political violence. Many say Sikala's arrest and denial of bail many times is clear indication of selective application of the law by the police, a charge that the police vehemently deny. Lichona njani zulukandaba siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokutshotshozela udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan emhlanganweni webandla labo besithi Pamberine Rufu Rwa Chamisa, kumbe phambili ngemva kumbe ukufa kukaChamisa. Yena ongumkhokheli webandla le-CCC. Amazwi la asolwa kakhulu ngabaningi kanye labo abebandla le-CCC. Besithi ibandla le-ZANU-PF litshotshozela ukuthi uChamisa abulawe. NgoNtulikazi kulomunye njalo umsekeli we-ZANU-PF u-Upton Mashanyika okhulume emhlanganweni we-ZANU-PF wathi uChamisa kumele abulawe. Lanxa amapolisa ethembise ukuphenya uMashanyika kakabutshwa. Ngakolunye uhlangothi, umeli weZengeza West ePhalamende, uMnumzana Job Sikala, yena uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokutshotshozela udlakela. Abanye bathi abasekeli bezanu-PF laba kumele babotshwe nxa kuyikuthi ngempela amapolisa asebenza ezimele engasekeli ibandla le-ZANU-PF. Kwaziwa ibaterere be-Studio 7 na nazi mchirongwa chevechidiki che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa nyaya ye-video iri mudariro iri kuratiza vatsigiri be-ZANU-PF. Vachita slogan yekuti Pamberi Nerufurwa Chamisa. avo vanova mutungamiri webato reCCC. Vatsikire vezano PF ava vakataura izvi pamusangano webato ravo. Mimwezi mishoma yapfuura pane mumwe zvakare mutsigiri wezano PF va Upton mashayanyika avo vakataurawo mashoko ekuti vachamisa vanofandwa kuurawa. Zvichitevera kugunun'una kwevanhu vakawanda, mapurisa akazivisa kuti ava kuzeya nyaya iyi, asi vamashayanyika havasati vasungwa nanhasi. TCCC inoti vamashayanyika nevamwe vari muvhidhiyo itsvai vanofanirwa kusungwa sezvo vachikurudzira mhirizhonga. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende uye vari nhengo yeTCCC vaJob Sikala vava nemimwezi mitanhatu vari musungwa mushure mekupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. And to help us dissect this issue, we are now joined by opposition TCCC member and former Masvingo councillor Godfrey Kurawone, Ashford Guvuriro of ZANU-PF, as well as Mr. John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. And before starting off with Mr. Kurawone, let me set some ground rules. Gentlemen, welcome. And for us to, you know, speak equally, to get equal speaking time, I would request for you to answer, to give us your answer within 1 to 1 minute and a half. So that we are all allocated enough time. This is an important topic, and every voice must be heard. Now, coming to you, Mr. Kurawone, you saw the video that's making the rounds of alleged ZANU-PF members saying, "Pamberine Rufura Chamisa." In other words, forward with the death of Mr. Chamisa. You are a TCCC member. What do you make of this? Mr. Kurawone?
Yes, that is not new, you know, coming from ZANU-PF. And what pains us as the opposition is that there is a clear selective application of the law. You understand that our Honorable MP Job Sikala is in prison. He has been in prison for 6 months now. He's talking about most of inciting violence. And the same thing happened with that guy of my, that guy Mashayanyika. Akati kiti pasine na Chamisa, we are saying Chamisa ngasi, but he is moving scot free. Police is doing extremely nothing, and we are seeing him every day. Achifamba are free, and nothing has been done by the law enforcers. And now this again happened, and police is keeping mum as if nothing happened. So you see that Mutemo Utafanzo Mbamamaiwani, which we all regret as Zimbabweans. We don't expect that to happen in a free country. We don't expect that to happen in a country with a police force. We expect the police force to act without any political bias. But we are seeing a different thing. We are seeing police as an extension of the ruling party. We are seeing police is being very, very incompetent. They are doing nothing when it comes to issues to do with ZANU-PF. When it comes to issues, my crimes are powered by ZANU-PF. They act as if they don't exist, which we regret as citizens. We expect the police to protect us as citizens. We expect police to be very, very independent and impartial. But that's not the case in Zimbabwe, and it's very regrettable.
Thank you. The Vakurawone Tiwe Kwamuri va Ashford Guvuriro ve ZANU-PF. Mr. Guvuriro, I'm sure you have seen the video in question of ZANU-PF members saying Pamberine Rufurwa Chamisa. Do you condemn that?
No.
Vaguburiro, I can barely hear you, but I'm saying I'm sure you have seen the video in question of members of your party chanting, Pamberi Nerufuwa Chamisa, forward with the death of Chamisa. Do you condemn that? Vaguburiro, ameno munga move a bit here from where you are. I can barely hear you, but nungunzwa zvamuri kutaura. Murotaura ne kuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachishoropodza mhirizhonga. Hongo ichokwadi, but pavideo iyi ndiri kuti imimi senhengo yeZANU PF muri kushora vamwe venyu here. Do you condemn your fellow ZANU PF members who uttered these remarks?
Vichiti hapana chekushora nekuti hapana mhosva yakaparwa. Hapana chakaparwa nyakumbedzi vakataura pazvidhiyo muri
kutaura. Hapana mhosva yekuti pamberi nerufu rwaChamisa. Is that not inciting violence?
No, if someone says but nerufu, imauna kuita chekuti mhusi. Pachaziona vamunangagwa reva kuti pechikali ndechekuti hapana kutaura zvekunzi chikwa sokutofa chaizvo.
Okay, thank you there, Mr. Guburiro, and we might have to call you back because our connection yacho iri kusheka sheka. But meanwhile, let's go to Mr. John Muchenje vesangano re4H Zimbabwe Foundation. Va Muchenje, muri kunzwa vaguburiro vari kutaura. Hanzi hapana mhosva yakataurwa nevatsigiri veZANU PF ava kana kuti vamwe vavo sezvo veri nhengo yeZANU PF pamashoko ekuti pamberi nerufu rwaChamisa. Muri kubvumirana navo here?
Ndiri kuti muri kunzwa zvakanaka.
Etiri kunzwai vaMuchenje.
Okay, ndinotenda. Chokutanga ndoda kumhoresa vacomrade kurawona varipo nacomrade Archibald Guriro vabva kumapato avo akasiyana varudzi vakamhinya JP. Chokutanga tikatoita bundo remutemo muZimbabwe rinorambidza nyaya dzemhirizhonga nenyika yedu yeZimbabwe. Uyezve maslogan oro matauriro ekuti pasina nhingi zvofara kuti nhasi tambatiri kugweri tichitaura nemapatis akasiyana-siyana angari 7 nhasi anoinkluda ZANU PF and CCC. Ende mayouth anga aripo vanga vachiti tichaengeja vakuru vedu tisiyane nemaslogan ekuti pasina nhingi. So slogan yekuti pasina nhingi titaura sare munhu uye tikurudzira kuti munhu yeye aurawe semaonyevisaidana seinokurudzira peace ndakamirira for zimbabwe foundation tinokondema such language yatinoti hate speech zvakambotaura futi nezimbabwe human rights commission havaramba mashoko akadaro so tinotsigirana isusu nezimbabwe human rights commission inova commission yakamisidwa napresident vamunangagwa muzimbabwe tinoramba mashoko atinoti mahate speech orekutaura zvekuti nhii ngaurawe kuti kumbiro remutemo uye bhaibheri shoko ramwari rinorambidza vanhu kuti vaurayani.
Thank you the Siyabonga tinotenda vamuchenje and please do stay on the line. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about political violence and incitement ahead of elections next year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Siyalamukela mthakazo omuhle sihlobo esithandekayo Zimbabwe omuhle kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, okuluhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lodlakela kumbe amazwi atshotshozela udlakela ngemva kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana kubo-Twitter, kubo-WhatsApp, kubo-Facebook. Etshengisa abasekeli bezanu-PF betshaya islogan besemhlanganweni webandla labo besithi phambili ngemva kaChamisa kumbe Pamberi nerufu rwaChamisa. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Godfrey Kurawone owebandla le-CCC, uAshford Guburiro owebandla le-ZANU-PF kanye lo mnumzana John Muchenje owehlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation okuyihlanganiso ekhuthaza udlakela njalo ehamba esigabeni ezitshiyeneyo ixoxisana ikakhulu labasakhulayo ikhulumisana labo ngendaba zokuthula lokutshiyana lodlakela ngendaba zombusazwe. Limzile uAshford Guburiro owebandla le-ZANU-PF, ngimbuzile ukuthi uyayisola yini uyabasola yini abanye bakhe abe-ZANU-PF abaphume kuvidiyo le besithi phambili ngokufa kukaChamisa. Kodwa yena uthi hayi ngeke basole ngoba akulalutho olubi abalwenzayo. Lizwile njalo ubaba uJohn Muchenje owenhlanganiso ye-4H Zimbabwe Foundation. Othi sikhuluma nje bebesegweru bevela kobulawayo bexoxisana labasakhulayo ngendaba zokuthula njalo bebakhuthaza ukuthi batshiyane lodlakela. Sibuyele kubaba uGodfrey Kurawone owe-CCC. Vakurawone ndidzokere kwamuri, muri kunzwa vaAshford Guburiro veZANU-PF. Hanzi handigoni kukondema kana kuti kushora vanhu vari muvhidhiyo iyi vanova vanhu veZANU-PF nekuti hapana chakaipa kana kuti hapana kutyora mutemo kwavakaita. Muri kudini mashoko aya?
Mashoko avaGuburiro mashoko anonyadzisa, hatingatarisiri kuti vange vachitaura especially kana vachiri kuwira nesu kuti Zimbabwe inenge yakasununguka nokuti havagoni kutiunza kuti ramuna ati pamberi nofa waChamisa ari kuita chinhu chakanaka kana ivo vachida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe muna kuzotungamirira nekana maora evanhu vese mandochimwe chinhu choda kuti ndevanhu ve4H I think maamoriita interview nomwe musikana wapanapa we4H ndiyakuudzai pano kuti the success yeprogram ye4H will be determined by the attitude of ZANU-PF and this is what we are seeing today. They will never repent. Violence is within their DNA and therefore 4H mune basa renyu ndirekufanira ZANU-PF 24 hours because if they don't repent, nothing is going to change in terms of violence in Zimbabwe. Mutoro kuti nyaya yekuka kwaChamisa vakaivaarira kubhakara haina kutanga nhasi and ZANU-PF when they say Chamisa must die they mean it because gore riya rakamuponda ponda paairport akaramira kuchipatara. Last time vakauda kumuuraya kumashingo, vakauda kumuuraya kwamutare. If you still remember kumaronjera pachitoka tree planting, pakaitwa pakapanda puti live ammunition in pursuit of Shamisa's death. So this is not new. So at the end, they mean it when they say Shamisa must die. Something which every sane Zimbabwean should condemn. But I'm surprised with this burial. I don't know if can I anemoyo and I would have chose it. Because every sane Zimbabwean should condemn a death yemunhu because of politics. That's so bad.
Siyabonga mnumzana kurawone kubeka ubambile murukunza apo ba kurawone olilunga le triple C wake waba ngu councilor wemashingo uyakhuluma ukuthi hayi bawathatha serious amazwi abasekeli bezanu PF laba ngoba sebeke bazama ukulimaza kumbe ukubulala uThamisa bathi bake bamthaya e airport ngakho walimala kakubi ngakho nxa kuphuma amavideo anje abasekeli bezanu PF besithi phambili ngokufa kumbe ngokubulawa kukaThamisa bona njenge triple C njengebandla bawathatha serious lawo mazwi. Ndizokere kwamuri va muchenje mataura nenyaya yekuti manga muri kugweru iwe also in Bulawayo and ndofunga muri kunzwa vakurauone vachita vari kutaura vari kuti he said it before pachirongwa chino ichi kuti kubudirira kwezvirongwa zvenyu zvekukurudzira runyararo munyika kuchadependa necommitment yezanu PF murunyararo asi pari zvino vakurauone vari kuti haizi kuonekwa commitment yezanu PF muri kuti chiva muchecha
nyaya yepeace chekutanga haifani kurekera kubato 1 mapato ese ari muzimbabwe atikushanda nawo ese anova zanu PF vese vanofanira kuita commitment towards nyaya dzepeace. Mapolitical parties ese anofanira kureforma maitiro avo saka nyaya dzerunyararo munyika yezimbabwe. Tinofara kuti takanowana awards yepeace yakapiwa kufrance ikaita mungano namapolitical party leaders anova vamunangagwa vaThamisa vamunzora vamadhuku vatsenengamo madhambinda matarira nemamapata takasangana navatsenengamo vese vakura vaikomita kunyaya dzepeace vachitofara kuti inga tinofara kutiaaizino ndovakuru vati chii ekuatii nekuti ndiro vanonyanya kuita mhirishonga muno muzimbabwe munoramba muchitaura muchikurudzira nyaya yepeacebuild inova yatinoti tinonange iprocess yekuti hatigoni kutikatanga nhasi kuti mari zvavo tobuda nhasi but tinoti nyaya dzemhirishonga kuti hatii kuniramba tingofaita munyika yezimbabwe kuti vechikuti ngatidiyei nyaya dzemhirishonga muzimbabwe ngatiregei kushandiswa nevakuru vanoya kwatiri dzingava mari dzatinopiwa dzingava ndoro that is a difference of our political ideology. Nyaya dzemhirishonga sometimes are just physical. It is also on cyber, social media. You know, a lot of screening in America. It is not a false opinion. When you have a lot of people, let me respect. It is a lot of people who are very, let me respect you. You are not a supporter. Kana achipo zviguriro ari wezanu PF vadi murespecti nebato rake raanosapota. Kana ngana ari kubato rake raari remdct leadership vati murespectei. What we want is tolerance. Let's learn to tolerate each other regardless of different political affiliation. But we as an organization we condemn ma hate speech. Angava nokuda kuzanu PF, angava nokuda kuTPC, angava nokuda kumdct mcfc. Itarudzi bato rekuita kondemu whatever vanenge vataura bato rimwe nerimwe vari mire pachokwadi zvikurudzira runyaro mukati menyika ino yezimbabwe nekuti mapurezidendi avo ese takasangana navo
vakafara chirongwa chetika tikuita muzimbabwe vakaramba vachitaura kuti tinamba tiku tidrive foei muchitaura nyaya dzepiti so tinokumbira kuti kumazvikundidas ese emapoliticipati mapurezidendi enyu takasangana navo vari kufarira chirongwa chepiti tiisu semaipolidas vari dzikitei nyaya yepiti building dzasi kumapurezidendi madistrict kwedu nekumawazi kuti munyika medu muene munyari we2023
uyakhuluma lapho ubaba uJohn Muchenje owe-4H Zimbabwe Foundation uthi hayi kubalulekile ukuthi amabandla wonke ezombusazwe azinikele kuhlelo lokuthula njalo uyatsho ukuthi sebehlanganela bakhokheli bamabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi hayi ngempela bayalusekela uhlelo lwabo lokukhuthaza ukuthula elizweni ngakho uthi is up to abasakhulayo labo ikakhulu inkokheli yabasakhulayo kumabandla ezombusazwe ukuthi layo ikhuthazane ikhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi hayi sisiya nje kukhetho ngomnyaka ozayo akube lokuthula elizweni. Coming back to you, Mr. Akurawone, one might argue that Mr. Mnangagwa, the president and the ZANU-PF leader, has nothing to do with the issue of inciting violence because he has said time and again that people must shun violence ahead of elections. What say you?
Mkomandungamili. Taneta no kitwa tukuku watavata ne ZANU PF tina kutanga politics nasi 2008 June 27 June election vamu gabe vayi budapa TV every day vashikuru zira peace kisi zaitika on the ground was opposite ne zavai taura. They are very good at deceiving the international community. They are very good at deceiving my externals who are not in Zimbabwe, so that they pretend as if they want peace when actually they want violence. Like I said, Mashuri, he copied everything from Mugabe and he perfected Kudwafure Mugabe. He is good at indicating right and turning left. That's him. So Zamotaura, Mashoka Amotaura. Serious. What we take serious is what is happening on the ground. Kushika taona shanduko pa ground. Doctor Tibuza, Amunangagba peace. Mamudu Zinu Amunangagba is failing to control his people on the ground. No, he can control them. But actually, he's the one, another tuma, but then Oinda Oida Sengi, Aruda peace. That's their nature to deceive people. So, Mashoka Amutaura. Haana kuzara nechokwadi mashoko akazara nenhema nekunyengera.
Auyala ke lapho uKurawone we-TCC uthi hayi ukuthi uba uMnangagwa useke wathi abantu mabahlalisane ngokuthula akusho lutho uthi nguye otshotshozela udlakela. And unfortunately ilunga leZANU-PF uArchford Guvuriro akasekho kuhlelo inombolo yakhe ayisadotshwa. Mr. Muchenje, coming to you, let's have your last word in 30 seconds.
Okay, thank you very much. My last word is to the youth in Zimbabwe. That Zimbabwe is our nation. Let's resist from violent behavior, physical and also online. Let's learn to appreciate that we differ on political ideologies. At the moment, we tolerate each other because we give our own political address to campaign during the election. We are going to 2023 in a peaceful way. My president, Edwards, are going to run a general. So, I have to do this election. If you're not in the same way, if you ask for the Gurino, I'm going to ask for the Gurino. Let's be positive. I'm going to Morosana. Kuti zvakapfurwa zvinoitika kuvakuru vanosangana vachitamba mabhora rese kungava muFarare kungava kwanyika.
Well said there, Vamchenja. I'm sorry we have to leave it there. We are out of time. That brings us to the end of our show. I would like to thank our guests. That's John Muchenje of the organization 4H Zimbabwe Foundation. Thanks also to Godfrey Kurawone of the CCC and Ashford Guguriro of the ruling ZANU PF. And of course, thanks to you, our listeners and viewers at home. Be sure to tune in again tomorrow. My name is Mtunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.